manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 28/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakangoda sevana vezvibadu ndechekuti taitwe yatinoti muchirungu action. Kwaoneko pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti muhongu wanomandadzwa chaari kurevesa izvi wari pachokwadi.
Dande mutande retwitter rinonzi ndere mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevideo yemunhu akabuda panepenyuro yeSky News yekuBritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Bato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rinoti riri kuronga kuendesa hurumende yeZimbabwe kuUnited Nations uye kuInternational Criminal Court kuti iferefetwe nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Vagari vekuDurban munyika iyi vari kurongawo kuratidzira nemakenduru vachiratidza kubatana nemhuri yeZimbabwe inonzi iri kushungurudzwa nemauto. Dare reparamende rovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muhusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapurisa nemasoja vakaonekwa vachirova vanhu vairatidzira vanofanirwa kusungwa. Vamunangagwa vataura izvi padande mutande retwitter mushure mekunge nepenyuro yeSky News yabudisa vhidhiyo yemapurisa achirova vasungwa vakange vaine simbi mumaoko. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti izvi zvagara zvichiitika munyika kwenguva refu. Naizvozvo vanoda kuona vanotyora kodzero dzevanhu vachisungwa kwete kungotaura nemuromo bedzi sezviri kuitwa navamunangagwa. Vamafunda vati vachatenda vazviona vachiti zvingave zvakanaka chose kana mutemo ukashandiswa pavanhu vese zvisinei kuti masoja, mapurisa kana kuti vakapfeka mbatya dzebasa ripi zvaro. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vagora kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isusu tiri kukurudzira kuti zvinhu zvataurwa izvi hazvina kutanga kutaurwa nehasi zvinhu zvatakambwa zvitaurwa kumashureko. Chatingangoda sevana vezimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Paoneko pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti muhongu wanomandadzwa chaari kurevesa izvi wari pachokwadi. Ndikuda inonzi action muchirungu ndiyatiri kukumbirai kuti dai vatisagume mukutaura tigumire muzviito ndobva tiri kuchemeresa vana vezimbabwe kuti tione kuti vana vezimbabwe vese vakaenzana pasara nevana vanonzi ava vari special havabatwa nevana vebvumidzo kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Ndiri kukumbirawo kuti ngatisirwe mire zvekungotaura choteka tichiitewo zvinhu zvinobatika neaction ndiyatiri kuda.
Munoona sezvinogoneka here kuti masoja nemapurisa vasungane?
Hazvitadzi kuitika nekuti pakumbiro remutemo rekuti munhu apara mhosva angaiva akapfeka yunifomu tsvuku yegirini itema bumbiro rese rezimbabwe rinoisa vazvizvarwa zvezimbabwe macitizens wedha uri mupurisa uri musoja pasi pekumbiro remutemo yezimbabwe.
Kuti zvibude zvine chokwadi zvinofanira kuitwa nenzira ipi?
Zinatazwa kuti wanao enforce ya mtema, wanao mchirungu wanao enforce ni agents, ya diverse ni Zimbabwe Republic Police, mapolisa ya du, alipo, tuzalika kutu wanga wa chita hapa. Tuzalika kutu wanga wa katika pa sambuwa ya kapurai, hizi wazuzi, takutu kuta wala zaidu baki, imombe kama tina, wosi atunguta mchi, atunguta mdanda.
Sekutora kwa maita izi zanga zichitika kwe chunguwa chakareba. Munofuka kuti chii chakonzera kuti wa mnangagwa vataure mashoko ayap iko zino.
Pengatwa zana ya wa mnangagwa kuti maakwe makai wa zutawara zunizo zunaate zunizo zufuna utanga zuro zunizo zufuna utanga last week zunizo akatanga kuma shure chanoe zori nyikaedu nyika ino shushika na zukuru kubarana na gokura hundi kubarana na gula machina kuwela kushunguru zoka la wana wanabu kumchangela watasepa kuna pisia kushunguru zoka na zedea kuzo kushunguru zoka adu yangu watatu ina wama jina mbiti zuzo kia wana zutika mazumele zwa gorene gorene nika ya zidabu saka dhile ambacho tu kwenye makai wa zifura kuzoti a mbiti zwabuti suwa kuzoto inika zwabuti hata sky news zwabuti hata BBC ndiwe saka wako tanda kumani na ya chika nda zini zetikide atifuku na yuzo mchishuwa na kune tumo ino mchindi ino ziwa zuzera zidabu tukunga zama zaiga seri.
Avo vange vari mtauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vari parunare kuHarare na Tanonoka Wande we Studio 7. Zvichakadaro dare reparamende rinovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSouth Africa, Redemocratic Alliance, Vamuzi Maimane, vaudza vatori venhau kuti vari kuronga kukwidza Zimbabwe kudare reUnited Nations uye kuInternational Criminal Court nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. VaMaimane vari kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu vemuZimbabwe vairatidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashora wehurumende yeZimbabwe nekutumira mauto ane pfuti kunorwisa vanhu vasina chavakabata. Vaisawo chikumbiro mudare reparamende yeSouth Africa kuti rizeye nyaya yeZimbabwe. Vachishora mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nehurumende yavo nekutadza kubatsira Zimbabwe. VaRamaphosa vakabuditsa mashoko ekuti vaMnangagwa vari kugadzirisa zvinhu uye vakati Zimbabwe ibvisirwe zvirango. Asi zvakapa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviratidzire pamuzinda yeSouth Africa. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema vakashorawo vaMnangagwa nekutumira mauto mudzimba dzevanhu ayo ari kupomerwa mhosva dzekuponda, kubata chibharo uye kuita vakawanda kafira mberi. Tichiri panyaya yekuratidzira iyi, nhengo dzeZANU PF nhatu dzakapisa bhazi reZupco kuWhite Cliff uye kupwanya nekuba zvinhu muchitoro chenhengo yedare reparamende yeZANU PF vaWebster Shamu. Vatongerwa kugara mujeri kwemakore ari pakati pemashanu nemanomwe nedare raMajor Street muHarare nhasi. Vakatungamira urongwa uhwu vaEmmanuel Chari vanzi vagare mujeri kwemakore manomwe asi vachangopika makore matanhatu chete. Vamwe vashanu vatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemutongi wedare rimwe chetero ndiva Elijah Makomo. VaElijah Makomo vati kupwanya zvinhu imhosva yakakura zvikuru, asi vamwe vaviri vainge vasungwawo vasunungurwa nekuti pange pasina umbowo hwakakwana. Zvichakadaro mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vamiswawo pamberi pedare raMajor Street vachipomerwa mhosva yekuronga kuratidzira nekuda kupidigura hurumende, asi vari kuramba mhosva iyi. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, vamwe vanhu vatanhatu vainge vasungwa kumashonaland west vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mukuratidzira vasunungurwa nedare. Vasunungurwa mushure mekuwanikwa vasina mhosva. Vanosanganisa vagari vemuchinoi vanoti Obey Zirota vasimbarashe mubaira kuenda. Vamini, Bizabani, Owen Msariranwa, Bezel Nira, uye Adonai Tiriwawi. Kumashona Land Central wa Ernest Gandai, vasununguru wa ose Jovanza wana mosha ya wakapara.
Saka wani hizo za, kuna kukuti wanu waende, wakuna zinde kwa makapa. Kwa makapa ndi kuku.
Vamwe vanorarama nekutengesa pamusika wembare uye mumigwagwa yakawanda mumusha wevazhinji uyu varasikirwa nemari yakawanda mushure mekunge kanzuru ichibatsirwa nemauto yaputsa misika yavo. Izvi zviri kuitikawo kuchitungwiza. Hatina kukwanisa kubata meya weguta reHarare vaHerbert Gomba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa, asi tabata kanzura weMDC vaGilbert Tsamusanga Hadebe vanoti kanzuru haifanirwi kurega vanhu vachivaka pasina mvumo. Tataurawo nemunyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira kuti tinzwe zvizhinji vakatipa nhoroondo inotevera.
Saka vanhu izvozvo hakuna kukuti vanhu vaenda varikudzinda kwamakabva. Kwamakabva ndekupi? Hapana munhu anongomuka achingodzi kuenda kwakabva iye asa kwabva. Vanhu vese vakangotangawo mabhizinesi avo achingotengesa vari panzvimbo dzavanenge vari. Zvino vobva vapiwa zvimataxishop nozviziva kuti kumbare nenyaya dzemisangano misangano yakanga iri kuedza nepf. Saka ndiona zvava zvepolitics zvokuzoti sei makazovhotera opposition. Saka vapwanyirwa zvese matebo akanga asiyiwa ese akanga aitwa pachigroundi paopen space abva abviswa ese zvese zvabva zvapwanywa. Vanhu havana kwokuenda vari kutenderera vari panzvimbo imwe chete kutoshaya kuziva kuti vachatanga nekupi kana kuenda nekupi. Kanzuru yachona yati havatombonzwawo vamwe tambobatawo meya vedu vaGomba vakatombotaura tichiti aiwa isusu takangopuwa go ahead nehurumende tekushanda tiri pamainstructions edu egovernment. Saka titomboziva kuti govenment yachona igovenment ingori yega here isina vanhu varombo munyika isa vanhu vanotambudzika munyika kana ti ndei vakapfuma chete tizive ndei vakapfuma chete zva ndizvo zvazvo
ivo vehurumende mambonzwa rutivi rwavo here
ukatotiraya kuti muvabati hauna waunobata vanongodirectana kuti fonera minista wakati iyo minista ani asingabatike. Saka hatiti kuziva kuti nyika inocharararama iri vanhu vavaya vakapfuma chete here kana kuti kweti noti misondora pera vanhu vakabva mukurohwa. Saka nanhasi izvozvi operation yakanga iripo yanga itori nemasoja mukati ari mukati memarori ekanzuro ayaya ari kutomhanyisa vanhu still sezvaizvozvo. So far kutaura kudoko handina kana 2 minutes iri pana 14 ndichitoona polisi ichitopfuura ichitomhanyisa vanhu zvakakutoita kudzingirira chaiko chaiko vanhu vari kutoraya kuvararama. Saka hatitazive kuti takugara tiri pauranda here kana toita sei mukati menyika yezimbabwe.
Kuti hapana imwe nzira ingaitwe here kunze kwekupwanya?
Havana nyaya vanoita vanongomuka vakaronga rwendo rwavo havana wavanoyambira kana munhu wani kungomuka usiku vobva vangotanga kuita zvinhu zvavo vega vakanyarara. Isi totozongoona yangoveri hondo kuti ubvunze zvabva nekupi unoti wosangana pane masoja pakatobatwa nepfuti dzakatopakatirwa. Saka unotoshaya kuti ziva kuti tiri muhondo here kana kuti hatisi muhondo hatichazviziva manje.
Avo vanga vari munyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutare vanoti vari kufara zvikuru nekuuya kwemabhazi eZupco muguta mavo vachiti vemakombi vainge voita madiro aJojina vachivabhadharisa mari dzakawanda zvikuru. Makombi anonzi anga achibhadharisa madhora maviri pari kubhadhariswa dhora nemabhazi aya. Asi urongwa hwehurumende uhu hunoshanda here sezvo yakambozviita kare zvikazongopera sedova? Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Sezvo mabhazi eZupco ave mashoma, hurumende iri kushanda nemamwe makambani akazvimirira kuti itakure vanhu. KwaMutare hurumende iri kushandisa mabhazi ekambani yekwaMupfumi yeGold Class, yeMatsatsi Buses, India Africa Buses nemamwewo. Mabhazi aya ari kutakura vagari kubva kumisha inogara veruzhinji inoti Danga Mvura, Chikanga, Hobhouse, Sakubva, Zimunya uye Penhalonga nekwaChigodora. amaisha ndio ngari vume vanofamba nemakombi muguta zuva nezuva mamutare vanoti vagonerwa zvikuru pakuya kwemaduta vanhu aya nekuti vange vodhurirwa pakufamba
zvokufarira chaizvo nekuti zvinoita kuti makombi asanyanya kutura asi chikumbiro changu kuti mabhazi dai adzika hafano kuti kuenda kuhobhosi kana kudanga mvura dhola zvofanana nemakombi mabhazi fio yao yakati chipeo nekuti ari subsidized kana wakati dhola nemakombi vanonyora pabusiness because munhu anotopera kukwira kombi nekuti kombi inokasika kuzvara than bhazi
asi vakiliopasi mucheche avo vanoshanda kumakombi anotakura vanhu vanoenda kwachigodora vari kuchema nerekuti havachakwanisi kuita basa zvichitevera kupinda kwaita maduta vanhu ari kushanda ari pasi pehurumende aya
vera aitikwanisawo kutipawo dhizeri raari kukwanisa kupawo mabhazi rakachipa iro rero takwanisawo kuitawo purize yaanoita iyoyo kana kuite dhora tinoita katipawo nedhizeri rakachipa pari zvino takanga tiri kuite $3 iwo ari kuite $50 saka izvi tadzokawo kuende $50 nekuti hapana zvitingabatsira kuti motika dzedu dzipere mapepa kuti mapepa ese aexpire ekukanzuru ese mapepa emota aexpire takamira tisina chatiri kuita saka tazama kuti tiitawo $50 ipapo zvinoenderana nemabhazi iwayo kuitira kuti tikwanise kuseenza
mabhazi aya ari kubhadharisa mari inoita dhora rimwe chete muguta asi makombi aimboita madhora maviri kwachigodora zimunya uye penalonga kuri kubviswa dhora rimwe chete rine chidimbu asi vemichovha midiki vange vobhadharisa madhora matatu parwendo mumwe wanofamba nemakombi kwamutare vajeremaya mabika vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kurekwa zvinosvika sezvo zvakamboedzwa zvikatadza kubudirira muzvare Patricia Mutema avo vanoita basa rekutengesa zvekudya pamusika mukuru wemuguta mamutare uyo unozivikanwa nerekuti mudzviti apo paisimira maduta vanhu anoenda kunze kwenyika kunyanya kusouth africa vari kuchema chema kuti kubviswa kwaitwa maduta vanhu aya achiendeswa kumusika wehuku kusakubva kwavapinza nzara sezvo vaitengerwa zvakanyanya nevafambi vaienda kure pari zvino musika uyu wave wemaduta vanhu vemuguta chete vasingatengi chinhu
izvi zvimasvika pano ndakangogara ndiwana hapana kana kastoma iri pano basa ratidzikirei saka dai makombi akamainoti achadzoka here kana kuti hatizvichamira sei tibasa redu rifambiwo zvirina
mukuru wekambani yezupco kwamutare vatito chirau vanoti maduta vanhu aya apinda mumigwagwa yemuguta kuzadzikisa chinangwa chehurumende chekurerutsira vagari pakufamba sezvo vemakombi vange voita madiro ajojina vanoti pakaitwa wirirano nemakambani akazvimirira oga kuti vavaitire basa iri sezvo vasina maduta vanhu akakwana anokwanira maguta ose ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
vabereki vakawanda vari kuchema chema nekuwedzerwa kwemari dzezvikoro mumasvingo mushure mekunge hurumende yazvipa mvumo asi vakuru vezvikoro izvi vanoti hapana chekuita sezvo zvinhu zvave kudhura Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
zvikoro zvizhinji munyika kunyanya zvemabhoarding zvakakwidza zvakanyanya mari inobhadharwa pakotoro yoga yoga pakupera kwesvondo mushure mekuita musangano nevabereki vachivaudza mari itsva dzinonzi dzibhadharwe nechimbi chimbi amai Endrens Takaedzwa vane mwana anodzidza paZimuto High School vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekwidzwa kwemari yechikoro uku
isusu nyaya yefizi yakatotiomera because kukwidzwa kwayakaita hazvipindira nemari dzatiri kuwana saka tisiri savabereki tichaiwanepi tinoreva kuti vana vachatodzoka kumba kana kuti vachatofa nezhara variko todzokera zvekare kuya kwokuti mwana womufumi ndiye anoenda kuchikoro mwana womuromba achigara kumba hurumende kana yakakwidza chifizi ichitendera zvikoro kuti zvikwidze fizi vatirwadzisai zvisingawani mari inokwanirana
amai sungano zvare bwanashe vanoti hurumende yaifanira kuti vashandi vawedzerwa mari vasati vawedzera mari yechikoro sezvo vave kuomerwa neupenyu
kukwidzwa kwemitengo yemaschool fees hazvina kumira zvakanaka nokuti kukatarisa chekutanga chaicho mari inotambira mushandi haina chayakawedzerwa ndiyoyo kana iri 200 chikoro chokwa chakwidzwa ne65% kureva kuti inini semubereki ndine vana 3 kana 4 ende kunofiwa vana vehama zvinoti mana hazvisi justified zvachose chose apa tichangobva zve back to school mabhuku ari kudhura kavha chairo rimwe chete inenge richinzi $50 unoda kukavha mabhuku kukemu kana 21 saka imari iyoyo ichibva futi paka 200 ikoka yakando tambira
mashoko yano tinona watishaona chiwani panota vachazive pfumoro vobaya
haisa tigoni kuwirirana nazvo izvozvo nokuti nyamwe neso mari dzacho hatina kwatogona kudziwana hatina kuwedzepa kana mari kwatodzihora dei vakagara vataura papa vatakabhadhara madeposits dei tisinakisa vana vedu ipapo apa vavada vashandisa advantage yekuti takatobhadhara dzimwe kuti vaidzosava inenge isingadzoseki saka zvakaoma godzi neso mari yacho hatina
asi vezvikoro vanoti vakakwidza mari yechikoro nekuti mitengo yezvinhu zvose munyika yakakwira zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari pakotoro imwe chete nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu kusvika pamakumi masere kubva muzana mabhodhingi mazhinji aibhadharisa mari dzinosvika mazana makumi manomwe kana masere zvinoreva kuti iye zvino vabereki vava kubhadhara mari inopfuura chiuru chemadhora zvimwe zvikoro zvakaita segokomere pamushara neSt Andons nezvimwe zvakawandawanda zvemabhodhingi zvakawedzerawo mari musi wemugovera apo vabereki vakadeedzwa kumusangano vachishanyira vana vavo mumwe mukuru wechimwe chikoro akaramba kudomwa zita rake achiti bazi redzidzo harivabvumiri kutaura nevatori venhau akati vakakwidza mari nekuti mitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari yakapa kuti mitengo yezvinhu zvose munyika kunyanya chikafu iwedzere zvakanyanya vemabhodhingi vanoti mari yakanga yabhatarwa nevabereki pakuvhurwa kwezvikoro ndedzemadhipoziti nekudaro vanofanira kuwedzera mari vakatadza vana vanodzingwa zvikoro pachikoro chezimuto panonzi pakaita bopoto pamusangano wekuwedzera mari apo vabereki vakarambira vakuru vechikoro vepo vachiti ivo havana kwavanowana mari yekuwedzera studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvidzidzo munyika vapo mavhima kuti varipe pfungwa dzavo pazvichemo zvevabereki zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinopindwa nevana veshoroma zvinhu zvakawedzerawo mari uye zvave kuda mari yekunze kunyanya madhora ekuamerica mumasvingo zvikoro zvakaita seriverton nekyle college zvevana veshoroma zvave kubhadharisa mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica zvimwe zvikoro zviri zvemabhodhingi zviri kuwedzerawo mari uye zvimwe zvacho zvichiwedzera kakapetwa kaviri ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuona paine mukana uri pakati nepakati wekuti dare reCongress ribude nechibvumirano chavanotambira kuti vapasise bhajeti mamwe mapazi ehurumende yeAmerica aingambovharwa sezvo pasina kuwirirana pakati pavaTrump nebato remaDemocrats avhurwa vaTrump vanoti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu nezviuru mazana masere yekuvaka mudhuri pakati penyika yeAmerica nenyika yeMexico vachiti pane vanhu vanoita zveumhondi uye vari kutengesa zvinodhaka vari kupinda muAmerica zvisiri pamutemo asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi izvi zvakapa kuti mamwe mapazi ehurumende avharwe kwemwedzi wose iye zvino vaTrump vakatenda kuti ambovhurwa kwemavhiki matatu nhaurirano dzichienderera mberi nhasi vashandi vakawanda vehurumende vange vambomiswa basa uye vange vasiri kutambiriswa mari vatanga kudzokera kumabasa vamwe vanhu vakarohwa nekushungurudzwa nemapurisa pamwe nemasoja vanoti havasati vanyatsowana kurapwa kwakakwana ata achigoriwa anoti panyaya inotevera
vakawanda vevanhu vakarohwa ava vanga vasina kusununguka kutaura nezvesekwende yakavawira asi vanoti vakazvifunga muviri yavo inomerera nekutya asi vamwe vaudza studio 7 kuti hapana kusiri kufa nokudaro vanoda kuti ruzhinji ruzive nhamo yavakaona mumwe akarohwa nemasoja akatyoka ruoko ndeva Amos Mapfumo vanogara mumusha unogara veruzhinji weWhite City
tongoti almost vesangwaine futi nova vapinda mufaifu vacho vakapinda mumba vatanga kundirova vese ndibva hwana sara achindirova mubva ndirova nebata stick ruoko rine ndasimudza ruoko mudenga ndobva ruoko rwachoka pekutanga ndobva ndanzengesa ruoko rine ndobva ndaisa pasi so the moment yandakarohwa nesimunha irwadziwa ndakatanga kutenderera ndiri pasi pavo pandakagarira ruoko rere ndakabva ndasimudzwa ndabva ndanzwa kurwadziwa Andesa mdingo zokanza akuda kuzorira ndobva handi nongedza nefuti pamukumeso. Handi vasimudza ruoko mainda kuchira sefuti ndakabvanda simudza ruoko chita hamusadaro. Kubva asim Aaron Sandra futi varova pa sempo sin pangamburuva pakachoka pepe. Ruoko ndobva rabhinda manje.
Vamapfumo vanoti nanhasi havasati vawana ruyamuro ruzere sezvo vasina mari yekuti vaiswe plaster kuti ruoko rwavo rupore. Mumwe akakuvara apo akabayiwa nepfuti pagumbo ndiva Bernard Muchero vanoti havasati vawana ruyamuro rwekurapwa.
Nekuti ndairwadziwa kwezvairwa hamuno mese mese masputi okurohwa hamuno mese saka ndakaona kuti eyi ndaenzwa kuti paurwadzi. Aso mzama kumbuku. Anenga kandi chunga nekupune kubanga reputi nkura kapinda. So munhu anga asina kana mari ndakatongoti mazwanda ndakatora mazwanda kagama.
Vamuchero vanoti vakatozonunurwa nemudzimai wavo uyo akanyisidzana nemasoja aona kuti vainge vo vaita kasira mberi.
Zvakazoitika ndezvekuti madam vakanga vakavharirwa mukati. Vakanzwa kuti munhu uyo ari kurohwa panze uyo achachemi kana kuita sei kana kutaura achataura. Vakabuda padoo vachipushira mapurisa anga ari kusaidi vachiwira uko ndobva vabuda uye vakatorohwawo zvavo ndobva vauya vakati muri kuuraya munhu chichi atadzi zvanzisa zvikurowa munhu ane mhosva tiri kungorova munhu chero hatinei kuti watadza here kana kuti wapara mhosva hatinei tiri kungorova chete.
Vamwe vakarwa vaudza Studio 7 kuti havana mari yekunorapwa. Vamwe vachiti kuchipatara vanobvunzwa tsamba yekumapurisa vasati varapwa vachiti vari kutya kunotora tsamba idzi nekuti vanogona kushungurudzwa zvakare. Chiremba uye vari mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti vanhu vakarohwa vanoda kurapwa maronda epanyama nemaronda epamweya sezvo vakashungurudzwa mweya yavo zvakare. Vamatarutse vanoti kunyange vanhu vakaona zvichiitika vanofanirwa kudzikamiswa kana kuti counseling. Dr. Matarutse vanoti zvipatara hazvifanirwe kuda tsamba yekumapurisa vachiti vanofanirwa kurapa munhu vozoti munhu aende kumapurisa nenyaya yake.
Vanotanga vaimbonzi kuda tsamba yekumapurisa hazvifaniri kumbodaro. Munhu anofanira kungoti achingosvika otora.
Vamatarutse vakayamura vanhu vakawanda masvondo maviri apera vanoti vanhu havafanirwi kutya kuenda kunorapwa vachiti vana chiremba vakawanda vanoyamura vanhu vanenge vawirwa nedambudziko serakawirwa nevakawanda munguva yekuramwa mabasa. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vanhu gumi nevaviri vakaurayiwa nemauto nemapurisa mukuratidzira uku zviuru nezviuru zvevanhu zvikakuvara. Vamwe vanodarika churu chimwe chete vari muhusungwa vamwe vakakuvara asi vachiti havasi kuendeswa kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika vanhu vachipomera mauto mhosva yekuvashungurudza. Vamwe vanoti kuti zvipere panoda nhaurirano asi izvi zvingatange sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 19460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera totarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi. Dande mutande retwitter rinonzi ndere mutungamiri wenyika vamunangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevhidhiyo yemunhu akabuda panepenyuro yesky news yekubritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Thank you.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 28 zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is now beyond ikapasithi yekhansili ngokwayo ngoba yi-directive eyasuka lakuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while this government ya negotiate la ma producers kuvunyelana ama price intengo ziyachana endawo nezilalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu le Highlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqashwa kuka Victor Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo sasisa izakhamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza leyo miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa wakudanise uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukhansila weHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikhansili ikhulumisane nabanini balawa mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mile labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is now beyond ikapasithi yekhansili ngokwayo ngoba yi-directive eyasuka lakuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye, izinto kathesi uZulu kuyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapha abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa. Akukabi le ntshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uZulu aze ubuhlungu obungazathi sobungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekansili iHarare uMnumzana Michael Chidembe ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecishiwe. Kodwa abakhulumele Studio 7 bathi bekungasiwo umsebenzi wamasosha ukuthi axhosanise abantu ngale ndlela. UMnumzana Kate Maziba isakamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekuqoqwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Thina siyalo ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube lungise idolobho leHarare libe lalo lihlanzekile, kodwa lokho sokusenziwa amasosha ukuthi sethathe umsebenzi wamapholisi ekhansili ezenzele yena. Njalo siyabona ukuthi uhambe echaya abantu, konke lokhu sekutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi azivumelani lakho, ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Omunye odilizele ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Nazembare yatesrecit councils idilize yonke into, sebendizele le tuckshop yami yazinto zeZimbabwe kazimango sikabesizubuhlungu shiwa siphile njani eZimbabwe khona.
Loba nje ikhansili sithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulambiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mtodi ubengasabeli ucingo. Ukusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukukhuthaze ukuba amalunga edala lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi-ningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoto. Lokhu ngokunye okwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, uMnumzana Comfort Mchekeza, utshele Studio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate la ma producers kuvunyelana ama price intengo ziyachana endawo lezi lalezi, but kula ma generally agreed price even kungela price around $50 at most, but isithengisa nge $45. But kuyenzakala ezindawo uyasifola sesithengiswa ngama $2. Into le yavama kakhulu soon after ithe aweyayenzwa leyana yatshisa izitolo, so kwaba le-short supply ezinyeindawo zakusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kulabanye bayithatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocation lawana atshiswa ama-shop, bafike bathengise ngentengo enkulu ethanga yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele yokuthi ama-price akhontrolwa yiwo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kheya ukuthi indlela abathengi bedimanda ngayo, bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali ningi, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable awa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla. And sesikhulumisane ngabama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke, imota zabo ziyahamba zideliva, and la bekhuthaza abathengi ukuthi nxa sesithengiswa ngentengo ye-$10, $10, $50 lingathengi, siyabuya la. So abathengi nxa bezalalela khonokho kuyayenza. Then kulamanye ama-products lawo aso isinkwa kuphela, kufana labo-cooking oil, kufana lama-beverage drinks, kufana labo-mazowe, konke uyathola, even lempuphu uyathola enye indawo kweza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehla mbijana but asikayehli kuze kufika esteji esifuna ngaso kusuka isikhathi laphana kwaba le stay away yadihlisa impahla ama-price ecanse kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hayi ezinye indawo like laphana amashopi bamanaja ukuthi bavula ama-window ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu awu-10 kathesi avandalayiswa so kulo 1 warisasitita eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-1 lo 1 esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina
alo ke ngumnumzana Comfort Muchekeza umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Ukulumende usebumbe ikomiti ye task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli wele South Africa umnumzana Halema Motlanthe eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sibalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathintambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona zani kumele kukhangelwe konke. Ngoba kwenzakala khathesi nxa sikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwatsha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu zikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu kulama-structures esingathi ngawe-violence ngoba nxa sikhangela even abantu ababevulela abantu ukuthi beluthe kwangosabantu abavele ezigabeni singakhangeli nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangkhona kulokuthi kuspray o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukani ebefe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udidekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasosha.
Asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. Kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kweZimbabwe ukuze belalele. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele iproblem naleyo ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamana, abantu bayathotshwa. So kuyasimangalisa ukuthi khona nanzelela khona lokho kathesi. Andibona babesithi kulabantu abatshintsha ama-uniform ama-police station. Kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Yala kwaba nama-task force, kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe. Esesifuna kathesi implementation. Indaba yama-electoral reforms asondaba enje. Ama-organizations anjengeZSC aqalisa ukukhuluma nge-electoral reform ngo-2000. La kathesi lokho ungakabe lama-electoral reform. Kihloniphi i-constitution, kathesi kulabantu abayi-600 abavaleleyo abangavunyelwa ukuthi bebe lama-lawyers. Or the constitution ukuthi libe lama-lawyers. So kuyabe kuqakathekile ukuthi ezinye izinto uhulumende angabe ingxenye yakho ngoba kwesinye isikhathi sebesifuna zanule esandla ezintwini zangkhona. So kuzaba nzima ukuthi kube ngiyofaka i-task force. Kunje ngokuthi ngumdlali aphinde abe ngu-referee, aphinde abe ngu-linesman. Kuzaba nzima ngoba esikhathini esiningi uhulumende nguyowonayo sibili.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni, abantu behlukuluzwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwenengi lengatsha zikahulumende weleMelika obese kulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kweleVenezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho, uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abasezifundweni zesecondary kusiya kwaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha okudakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okukusiphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa okudakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika Ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being stated that you find 40% of all suicides happen to be because of drug abuse.
So ngamachumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daka lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amazi sithi zabalungama. Kodwa singalukhangelisisa kulolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqayo. Ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu uMurambiwa oyisifundi se-St. John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi akasikhangelisiseni abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu
ngabe kusema town ngabe kusema khaya bona bese babu sebehlangana lotshwala sebehlangana lento ezidalayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesithiwa sithi drug resistance education, ukwenzela ukuthi maye behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela, kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye abeke thisile ngkhaya ngale uyanika imali kahlani labantwana phansi ngala sikhathi la usebuya kuphela ngokuthi usehlangane lomntwana osela ama-drugs sikhathisi usefuna ukuthi ngabe uyahle kuphele kunawo. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwayo kumbamba ingqondo kwambamba umzimba, so uzathatha isikhathi sokufuna labana abelaphisayo esingathi i-rehabilitation esilungu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga. Isikhulu uzulu kavuka azinokwamaphapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Claude Maganga webandla lokholo lwesikristu le-Roman Catholic Church onguparish priest eSt Canisius emzini weMarlborough edolobheni leHarare.
Kule problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi akuna into yokuyenzayo. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikwini okwenzakalayo, ngako ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma. Njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sijumayela sikhulume ngento leyi, ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anseline Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo e-Parinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolu hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly it's the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esesiningi lokhu kubangelwa ukuswela okwenza, umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa lokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibili, kodwa kudube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenza okudakayo. Lokhu ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngasebebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal.
Ngaba nomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela, kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa yikusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo, ama-rehabilitation centers njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo abezempilakahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
I
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokubuyisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemichova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabezupho. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula ezomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wakhe waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uqatshwa kukaVikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu bachazele amalunga aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu uqhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalunga eqembu leHighlanders angenela umhlangano oqhutshwe ngesonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezizakwenza ukuba iqembu lizibhekele abadlali balo. Okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho ke uthi ukuqhatshwa kukaVikthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula ukuba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Dropping in uVikthemba was not by mistake. Izibongo ziyafanana. I-drive yangkhona nje yokuthi konanana. Let's have abantwana be-Highlanders who understand the football ye-Highlanders ukuthi bangene kusystem. So uletha uVikthemba ukuthi abuye azojoyina ku-first team. Senza thi ngithole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structures in terms of i-development. So kufanele khona sifake i-philosophy lana from the under 14s. Ngizathola-ke isikhathi manje sokuthi khona ngikwanise khona ngibe ama-under 14, under 16, under 18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali okutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kusigaba se-PSL. UVikthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City kanti phambilini kwalokho uke wasebenzayo ngumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshiwe ngamaqembu abalisa eleHighlanders eleTriangle kanye leleHawumahine. Ngesikhathi esadlala ibhola uVikthemba udlale kwisikhathi eside uqembu leHighlanders, wadlalela njalo leqembu lesizwe lama-Warriors, ikanti-ke wadlala selizweni laseSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisayele Morocco Swallows kanye lelempumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqetshi obevele esebenza noMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu, kusithi umqeqetshi weqembu leBhozo 90 uMelusi Sibandala ubephathisa kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engela sithupha sika-CAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqetshi oqeqetsha kusigaba se-Premier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngiyimele iCity 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaVikthemba Ndlovu. Siludriba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande, lilaka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.